Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu gunyana 18 2019. Makateerera Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ngatirambei tichiti kana pasina Peter hapana kushanda. Ezva ndakambotaura nezuro, I think it's much easier to produce one person than to try to convince everybody here to go to work.
Vana chiremba navana mukoti vanoenderera mberi nekusaenda kumabasa vachiti havasi kuzodzokera kumabasa kudzamara vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei wavanikwa vari vapenyu. Utano hwevanhu vanoshandisa zvipatara zvehurumende hwaive parumana nzombe nekuda kwekusavapo kwavana chiremba navana mukoti avo vari kurangwa mabasa.
Vanhu mahekopita vanoenda kubluroof ndokunozoitwa decision nekuti vari kuenda pari pavanozita pronounce the decision yekuti vari kuenda pari.
Mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe watakurwa kubva kumusha kwavo kwaZvimba uchiendeswa kuHarare kumba kwavo kuBlue Roof paine kunetsana mumhuri panyaya yekuti mutumbi uyu uchachengeterwa kupi usati waradzikwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba navana mukoti nhasi vapinda mumigwagwa muHarare vachiti havasi kuzodzokera kumabasa kudzamara vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vabudiswa muupambwa. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vana chiremba navana mukoti vanga vachidarika mazana matatu varatidzira muHarare nhasi vachiti havasi kufara nekupambwa kwakaitwa vamagombei vachiti havasi kuzodzokera kubasa kana vamagombei vasina kubudiswa muupambwa. Vamwe vanga vari pakati pevaratidziri ava vanosanganisira hama dzavamagombei idzo dzaratidza kushushikana zvikuru nekupambwa kwakaitwa hama yavo nemugovera nevari kufungidzirwa kuti vasori. Baba vavamagombei vaHeri Magombei vati mhuri yavo yose iri kushushikana mupfungwa kubva pakapambwa mwana wavo uye vane tarisiro yekuwana mwana wavo ari mupenyu.
Tiri kurwadziwa zvakanyanya nekuda kwenyaya yekushayikwa kwaPita. Saka kana tichikuonai muchitimirira wakudai tinotombonzwa moyo wedu kutonhorera kuti dzimwe dzenguva tingamuwana ari mupenyu uyezve akadzokawo kubasa rake sezvamuri kuita. Zvino hatina kumira zvakanaka, pfungwa dzedu hadzina kumbomira zvakanaka. Timupenyu here, ari kupi, chii chiri kutora nzvimbo? Takangonzwa all of a sudden kuti Peter atorwa haachisiko. Saka kuti tinyatsoziva nhoroondo yakanyatsokwana kuti zvakatanga papi zvichiperera papi hatizvizive.
Mumwe chiremba mukuru angari pakati pevaratidziri ava vabothombo vaesango vati havakwanise kushanda kudzamara vamagombei vawanikwa. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa nesvondo zvitevera kupambwa kwakaitwa vamagombei.
Ngatirambei tichiti kana pasina Peter hapana kushanda. Ezva ndakambotaura nezuro, I think it's much easier to produce one person than to try to convince everybody here to go to work.
Munyori musangano rinomirira vanamukoti reZimbabwe Nurses Association vaEdwick Nema vatiwo vari kutyirawo upenyu hwavo zvakare zvichitevera mashoko ekutyisidzira akasvitswa panhare mbozha yavo vamagombei vasati vapambwa nemugovera.
Ndakabva ndafonerwa again inini. Maybe manosisi makaona odi ya isekireta iya kunzi varoda kundiuraya between Chivu and Harare. Vaka senda that message kwandiri, vaka fonera Dr. Peter Magombe, we were sitting next to each other. Tairamba peanuts yange yapiwa ne government. Then government yakada kutikohesa, kutisainire peanuts izozo tikaramba. Then ipapo vakabva vandifonera vakati iwewe tinokuuraya. Then ndabva ndatendedza ODA nonga makaiona iri kutendera ODA. Before that vakauya 3 armed men vakauya kumba kwangu Chivu vachida kuti kidnap, then I escaped. You see, then ndikanyarara after until vandifonera somebody akandi advise kuti isa auto recorder pa phone pako. That's why papa ndakazokwanisa kuva recorder.
Vana mukoti vekubulawayo vanonzwa vatanga kuramwa mabasa nepamusana pekupambwa kwava magombei pamwe nekushomeka kwemari dzavari kutambiriswa nehurumende kuchinhoi. Zvinonzi madhokotera chete ndiwo ari kuramwa mabasa. Zvichakadai, munyori musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vatawanda zvakada vati varwere muzvipatara zvakawanda havasisina achavarapa nekuda kwekuramwa mabasa kwavari kuita uku.
It's so unfortunate kuti government yatisa pango yakadai yekuti tinosiya varwere vedu asina vanhu asina varikuatenda tichiswera kuita zvekumbotsvaga mari nekuti mumwe wedu akaenda kupi. Dai zvinhu zvakangogadziriswa zvakanaka tine varwere vedu, isusu zvinototirwadza kuti varwere vedu havana vanhu because varwere vavo it can be anyone of us. Saka ndini ndogona kusvika pachipatara pasina munhu but zvinorwadza kuti ndopatasvika nongo yatasvitswa.
Vana chiremba navana mukoti vanga vachiratidzira muHarare vatadza kusvika kuparamende mushure mekunge mapurisa anga akapakatira zvombo avavharira panosangana migwagwa inoti Mazowe Street naJosaya Tongogara kuti vasapinde pakati peguta vachibva pachipatara chepari renyatwa. Pavatangira kuratidzira uku vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana. Mushure memaawa maviri varatidziri ava vakamiswa nemapurisa panzvimbo iyi apo pavanga vachiimba zvakaomarara. Mapurisa azobvumidza utungamiriri vevaratidziri ava chete kuti hunosiya gwaro renyunyuto kudarire paramende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya iyi, utano hwevanhu vanoshandisa zvipatara zvehurumende vave parumana nzombe nekuda kwekusavapo kwavana chiremba navana mukoti avo vari mukuramwa mabasa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Pashanyirwa chipatara chepari renyatwa nhasi, zvinhu zvanga zvakaita manyamamire nerongo. Kunosvikira varwere kwanga kusina varwere vanga vachitambirwa, uko varwere vari muchipatara vachiti vave nemazuva vasina kuonekwa nanachiremba. Mumwe murwere ane chirwere chegomarara repachiropa neparwatata, amai Edith Kanyange, avo vange vauya kuzopiswa gomarara iri kupari renyatwa, vanoti dai hurumende yaita hurukuru nanachiremba kuti ivo sevarwere vakwanisewo kurapwa.
Ndinouya kuno kundachisirwa kimo ndechidzoka. Saka kubva kwamutare kwendakaita ndosvika zvikanzi madokta asiri pabasa. Apa inini ndiri kurwadziwa. Saka chikumbiro changu semurwere kange chekuti dano kwai kuri kuti zvinhu zvaigadziriswa zvakanaka kakuti tionewo kurapwa tichidini tichipora. Hamino kuti kana vanhu vachitiona takadai vari kunzwa sei nechimiro chatiinacho ichi, like inini nenhumbu yese yamuri kuona kuti ndidye handigoni kudya, kuti ndifeme handigoni kufema. Saka ndofa here ndichinyatsokuona kuti vanhu vaigona kundibatsira ka varipo, but kubatsirikana kwacho hakusi kuita nokuda kwezvimwe zvinhu zvekuti vanhu vanogona kutaurirana zvechidini zvechipera. Ndochichemo chedu kuhurumende kuti wedu wee tinzwirewo tsitsi tione kurapwa, tirurwadziwa tinoda kuti tirapwe.
VaTaweks Wemere vati vane murwere wavakatsikwa nemota nemusi wesvondo asi hasati amboonekwa nanachiremba kusvika pari zvino.
Zvakatodhakwa zvinhu zvacho nehasi kutombobuda kana kutomborapwa. Kubva kulast week Sunday paanga akapinda muhospital akatsikwa nemota, hapana kana zvati zvatomboitwa imomomo. kana madoctors vachiona hasi kutombouya kuzomboona kana kudreswa hasi kutombodreswa atori mawana hasi kutombobuda zvakanaka. Saka zvakutoda kuti tidai vatombozamawo kuona kuti vangaite sei chazvishaya zvokuti zvigadzirike. Ndo chokwadi.
Mumwe ari kurwadzikana nezviri kuitika muzvipatara zvehurumende vaPeter Duri vatiwo mwana wavo akatsikwa nemota akatyoka gumbo ave kutoora gumbo racho sezvo asina rubatsiro rwaari kuwana muchipatara cheparirenyatwa.
Handazoonawo mwana so akurwara akatsikwa nemota inspect. So akatyoka gumbo nembabvu nemusoro akakwara saka kurapwa kwacho hapana nenhasi gumbo chara kutoora. Hapana chiripo. Saka pakatoipa zvekuti tombedza kuchema kubatsirwa racho tomwe tingabatsirwa bati hapana rubatsiro kuwanika saka pakaoma.
Mumwe mukota asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti kushayikwa kwevakafanobata chigaro chemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association vaPeter Magombeyi kwavhiringa zvinhu zvese muzvipatara. Mukoti uyu ati panosiramwa basa navana chiremba vanosiwana vamwe vanouya kubasa nekuda kwezvitendero zvavo asi kubva musi wesvondo hakuna chiremba ari kuya kubasa. Mukoti uyu atiwo hakuna vana chiremba vati vauya kubva kumauto sezvakavimbiswa negurukota rezveutano. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo nezuro vakaudza vatori venhau kuti vana chiremba vekumauto nemapurisa vaizosanobatsira kuzvipatara zvehurumende mushure mekunge vana chiremba vati havasi kuzoshanda zvichitevera kunyangarika kwaDr. Magombeyi nemugovera. Vaimbo vagurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera avo vanova nhengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vanoti kusashanda kwavana chiremba kukaramba kuchienderera mberi kuparadza bazi rezveutano zvachose.
Machiremba ese sekutaura kwandiri kuita muZimbabwe izvino vakarega basa. Nhasi hakuna machiremba ari kushanda nyangwe muprivate sector. Vazviita izvi kuratidza kuwedzera izwi ravo kunyaya yekuti izvo Dr. Magombeyi ngavadzoswe.
Vana chiremba vanoti havasi kuzoenda kumabasa kusvika vaMagombeyi vawanikwa vari mutano. Kudzamara hurumende yagadzirisa zviri kudiwa navana chiremba vanhu vakawanda vakaita sevarwere vari kuparirenyatwa Harare General Hospital nezvimwe zvipatara zviri munyika vacharamba vachiomerwa neutano izvo zvinogona kutora upenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Zvino zvinonzi zvave kuramba zvichiita manyamamire nerongo muzvipatara zvikuru muguta reUlawayo mushure mekunge vana mukoti nevamwe vashandi vemuzvipatara vatangawo kuramwa mabasa senzira yekupa rutsigiro kuna vana chiremba vave nemasvondo maviri vachiramwa mabasa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 payasvika pachipatara chemupilo Central Hospital yawana panzvimbo dzinorapirwa vanhu vanobva kumba kana kuti outpatient department pamwe necasualty department paine vanhu vashoma zvikuru. Vanhu vazoudzwa kunzi vadzokere kudzimba dzavo mushure mekunge vana mukoti nevamwe vashandi vehurumende vaita musangano apo vatora chisungo chekutanga kuramwawo mabasa senzira yekutsigira vana chiremba avo vakatanga kuramwa mabasa masvondo maviri apfuura. Mumwe murume asina kuda kudomwa nezita ati kubva nemusi wemuvhuro ange achiuya nababa vake kuti vazoongororwa navana chiremba pamupilo asi vasingawane rubatsiro. Murume uyu ati hurumende inofanirwa kugadzirisa zvichemo zvavana chiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara.
As from Monday ndangachingouya panapa kumadoctors kwange kusina not even one. Vati vanokutora vanhu vari serious ndesei vanhu vaita maaccident kana munhu atova bedridden kuti vera achakwanisa nekufamba ndio vari atenda chete. Kuna baba wangu so asati apiwa that treatment. Hurumende should meet zvinhu zviri kutaura nemadoctors kuti vanhu varapiwe nokuti vanhu ndivo vatopinda mupunishment. Saka hurumende is supposed kuti meet that target iri kutiwa nemadoctors.
Muzvare Dokas Mpofu avo vange vaperekedza sekuru vavo kuti vazorapawo pamupilo vati havachaziva zvekuita vakatsinirawo kuti dai hurumende yaona zvaingaita.
Ndandakauya nasekuru kuoperation manje tachaya dokta saka taakudzokera kumba. Kwa hatizivi kuti vanouya rini. Isusu tiri kurwadziwa zvedu asi hationi kuti tingaita sei nekuti zvakaoma. Dai hurumende yapindira nenge zviri nani.
Mukuru ana chiremba pampilo hospital, Dr. Solo Ayongwenya, vati nezuro chimwe chikamu chishoma cha ana chiremba, chakauya kubasa, asi vabvuma kuti ana chiremba, pamwe nevamwe vashandi vemuzvipatara, havazi kufara, uye vakawanda vavo havana kuuya kubasa nhasi, zvekuti zvinhu zvikaramba zvakadaro, upenyu hweveruzhinji hunenge hwave munjodzi. Pamashoko ari kubuda mumapepa nawo ehurumende, ekuti hurumende iri kuunza ana chiremba vechiuto muzvipatara, Dr. Ngwenya vati, havasati vanzwa nezvavo.
Situation in the hospital is fluid. We cannot say because people are very angry, doctors, nurses and everyone. So they are trying to talk to the government.
Sangano re Zimbabwe Nurses Association rakaita musangano nezuro muHarare pamwe nemamwe masangano anomirira vashandi vemuzvipatara vakatora danho rekutanga kuramwa mabasa kutanga nhasi. Mamiriro ezvinhu paUnited Bulawayo Hospitals anga ari mamwe chete, vana chiremba vakawanda vasiri pabasa uye vanoziva zviri kuitika vaudza Studio 7 kuti vana mukoti vakawanda vange vasiriwo pabasa. Mumwe murume wechikuru vamabhuku Njovu avo vange vauya kuti vazoonekwa nana chiremba paUBH vati vaudzwa kuti havakwanise kuonekwa nekuti vana chiremba vange vasiri pabasa. Mukuru wavana chiremba pachipatara ichi, Dr. Narcissus Tsvanga, vati havakwanise kutaura nesu sezvo vange vachida kupinda mumusangano. Vana chiremba vakawedzera kuramwa kwavo mabasa zvichitevera kupambwa kwakaita Dr. Peter Magumbei, avo vange vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe watakurwa kubva kumusha kwavo kwaZvimba uchiendeswa kuHarare kumba kwavo kuBlue Roof paine kunetsa namumhuri panyaya yekuti mutumbi uyu uchachengeterwa kupi usati waradzikwa. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Kunetsana kwehama dzemufi kuti mutumbi unochengeterwa kupi uye uri muchimiro chipi kwakatadzisa mutumbi uyu kuenda kuHarare nezuro sezvakanga zvakarongwa. Asi mutumbi uyu wazoendeswa kuHarare nhasi. Mutauriri wemhuri uye vari muzukuru wemufi Valio Mugabe vabvuma kuti hapana chisungo chawiriranwa vachiti zvose zvichanoperera kuHarare. Valio Mugabe varamba mashoko ekuti mutumbi waMugabe uchanochengeterwa kuSingapore kwavakafira usati wadzoka zvakare kuzovigwa kumarinda emagamba eHiroseka.
That is definitely not true. Ipapa vanhu vane manyepo vanonyepa. KuSingapore hapana manyepo. Hakuna kwainobveyo. Hasvipo zvanzina kumbozvibudzwa hakuna zvakadaro.
Valio Mugabe vati dambudziko riripo nderekuti vakuru vemhuri havasi kuda kuti mutumbi unochengetwa mumba inochengeterwa vafi kuDoves vachiti havazive zvingaitwe mutumbi wehama yavo asi vamwe vachiti hazvina basa. Valio Mugabe vati vave kushushikana sezvo rufu rwatora nguva yakareba izvo zvave kupa kuti vanhu vataure zvakawanda pamusoro perufu rwaMugabe vachiti havangachengeteri mutumbi mumba.
This funeral has gone for too long. What else people start speculating?
Mumwe mugaro wekwaZvimba, amai Lois Mutamba, vati hazviite kuchengeta mufi mumba kwenguva yakareba. Vanozviti tete vava Mugabe, ambuya Josephine Jarija, vati hapana chakaipa kuti vaMugabe vatore nguva yakareba vasati vavigwa chero vakachengetwa zvakanaka kuti mutumbi usaore.
Semunhu anga ari mukuru pachizezuru chikara chakare zvinodaro. Chokwadi chaizvo chivanhu chaicho chizezuru chakati madzitateguru.
Asi vamwe vataura neStudio 7 vati sezvo vaMugabe vakarwara kwenguva yakareba vemhuri yavo vanofanirwa kuti vazorodza nekuona kuti varadzikwa zvakanaka. Guva remhando yepamusorosoro richavigirwa vaMugabe riri kugadzirwa uye hurumende inoti zvichatora mazuva akati wandei guva iri richivakwa. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndine Arthur Chigoriwa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakashungurudzwa pamwe nevanovatsigira vataura nhasi muSouth Africa vachishoropodza kushungurudzwa kwevanhukadzi uye vakurudzira kuti mapurisa adzidziswe zvakakwana apo paramende yenyika iyi iri kuzeya nzira dzekudzivirira mhirizhonga dzinobata vanhukadzi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vadoma vaRobert O'Brien sechipangamazano chavo chitsva mune zvekuchengetedzwa kwenyika. O'Brien vatsiva vaJohn Bolton ava vakadzingwa basa svondo rapera. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain zviri kuronga kuungana pamuzinda weZimbabwe uri muLondon nemugovera zvichiratidzira kunyunyuta kwazvo nekupambwa kunonzi kwakaitwa vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei. Mumwe wevari kuronga kuratidzira uku uye vari nhengo yebato reMDC kwakare kuBritain amai Chennai Mutambasere vanoti vari kukoka zvizvarwa zveZimbabwe zvose zvisinei nekuti ndezvemapato api ezvematongerwo enyika kuti zvipinde mukuratidzira uku kana Dr. Magombei vasina kunge vavanikwa panosvika mugovera. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kurongawo kuratidzira kumuzinda weUnited Nations kuNew York kubva svondo rinouya pachaitwa musangano weUnited Nations General Assembly. Taedzawo kunzwa divi renhengo dzezano PF muBritain pamusoro pekuratidzira uku, asi imwe nhengo yatabata yati yanga isina chekutaura panguva iyoyo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tabata amai Mutambasere kuti tinzwe zvavari kuronga.
Zvatiri kunoita patinosangana, tiri kusangana kuti tiite kuti zvichemo zvedu zvinzwike. Zvichemo zvedu mairana nekubatwa kwatiri kuitwa muZimbabwe, maabductions evanhu vakamirira mahuman rights activists kunyanya. Abduction yatiri kuchema iko zvino yaDr. Magombei. Katiri kudaidzira kuti zvizvarwa zvese zveZimbabwe zviuye ticheme pamwe chete nomusi weSaturday kuZimbabwe Embassy.
Takanzwa hurumende ichitaura kuti kutsakatika kana kupambwa kunonzi kwakaitwa kuna Dr. Magombei hakunei nechekuita nehurumende asi kuti kune yavari kuti third force. Imi munei muchizonoratidzira makanangana nani kana hurumende yakazvichenura?
Angwe hurumende ichizvichenura ichiti third force yakavatora. Isu chatiri kuda tiri kuda kuziva kuti Dr. Magombei varipi. Ko kana vachizivaka kuti third force yakavatora, ngavaende kavanobvunza third force wacho kuti naiwe third force, ko munhu wacho ari pai? Nekuti tiri kuda kuziva kuti vari pai. Hazvina zvazvinotibatsira kutaura kuti vanoziva kuti ndiani akatora munhu, asi vasingagoni kuzotitaurira kuti munhu wacho aripi. Saka naizvozvo tiri kuti kuhurumende, pedzisai basa, titaurirei kuti ari kupi mukomana uyu. Kubvunzai ka third force wacho kuti akamuisa pai.
Kuratidzira kwamuri kuronga nemugovera uku ndekwemapato ezvematongerwo enyika kana kuti hakunei nechekuita nemapato ezvematongerwo enyika?
Zvatiri kusangana musi wemugovera kubatanidza zvichemo zvedu pamwe chete. Hazvisisina basa kuti iwe wakamirira utongi hwekupi, wakamirira MDC, asi tiri kuti huyai ticheme pamwe chete. Nekuti takachema takadeedzera pamwe chete, kuchema kwedu kunganzwika. Hazvishandi kuti kunoenda vanhu vashanu, asi nhamo iri kuonekwa munyika iri kudi, iri kubata munhu wese. Saka ndosaka tiri kudeedzera isusu kuti aiwa vanhu huyai. Kana muchida kuuya kubva kuManchester, tibatei toita sei? Tokubatsirai kuronga transport nechikafu kuti musvike tigobatana, tigobatanidza zvichemo zvedu.
Tinoona kuti munyika pari zvino mune nhume yeUnited Nations inoona nezvekodzero dzevanhu vaClemente Vole vakasvika munyika nezuro. Zvii zvamunofunga kuti vangataurawo kana kuona kwavo pamusoro pezviri kuitika? Tichiona kuti vari kufambira nyaya dzekodzero dzevanhu idzodzo.
Tinotenda kana mapato akaita seUnited Nations vachinzwawo zvichemo zvedu kusvika pakuti vanotuma vanhu kuti endai munoona kuti chii chiri kuitika. Ndinovimba kuti vachatibatsira kuti tirambe takatsikirira hurumende, kuti hurumende nemapurisa neiwo masoja kuti vatibatsire kuona kuti chii chiri kuitika, kuti zvinhu zvakadai hazvifambi kutendedzwa. Haingava hurumende inotarisira kuti vanhu vari munyika muno hativatendedze kuchema, nekuti ikodzero dzavo, ikodzero dzedu kuti tisheedzere kuti aiwaka apa matikuvadza.
Vanga vari nhengo yebato reMDC muBritain, amai Chennai Mutamba Sere vachitaura vari parunhare muManchester kuBritain, kwakare neStudio 7. Kanzuri yeguta reHarare nhasi yazivisa kuti yave kutsvaga mazano kubva kuhurumende, nyanzvi dzakazvimirira munyaya dzemvura, kuitirawo kuti dambudziko remvura muguta ripere, sezvo madhamu ose anounza mvura kuguta ave kupwa uye mamwe acho akatopwa nechakare. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Achitaura nevatori venhau mushure mokushanyira dhamu reHarava, iro raimboshandiswa nekanzuru kuendesa mvura kuHarare, sachigaro wekomiti yekanzuru yeHarare inoona nezvemamiriro ekunze, amai Kudzai Kadzombe vati dambudziko rekushayikwa kwemvura rasvika pakaoma. Amai Kadzombe vati vave kuda kuti hurumende itare kuti dambudziko iri rave dambudziko rinobata veruzhinji, kuitira kuti kanzuru ikwanise kutsvaga mari kubva kumasangano anobatsira nenyika dzekunze kuti igadzirise dambudziko iri. Amai Kadzombe vatiwo vari kukumbira nyanzvi munyaya dzemvura, masangano anoshanda akazvimirira nemainjiniya kuti ape kanzuro yeHarare pfungwa pamusoro pekuti dambudziko remvura ringapedzwa sei.
Chatiita kuti tishedzere mamainjiniyazi vasiri vedu vemukanzuro ndezvekuti vanhu vakawanda vari kunze kwenyika vari kushandisa zvinhu zvakasiyana-siyana, matechnologies manyuwa ari kusenzeswa kuchengetedza mvura inenge yamboshandiswa kuti ishande futi, kuchenedza kwachona mvura kunokwanisa kushandisawo futi mishonga mishoma. Saka toda kuti tibatanidze misoro dzedu sevana vemuHarare tione kuti zvii zvatingaite kuti vanhu vawane mvura apa futi tisingashandise mari yakawanda.
Vatiwo veruzhinji vakasununguka kupa pfungwa dzavo vachishandisa dande mutande reTwitter vachishandisa hashtag Harare is my home. Vaendera mberi vachiti vakatovhara chigayo chemvura cheprince Edward, icho chaipamba mvura kubva kumadhamu eHarava neSekene, nekuti madhamu aya hachina mvura. Amai Kadzombe vati mvura iri kupera nekukasika mumadhamu eManyame neChivero, uyewo vave kutadza kupomba mvura zvakanaka nekuti hove dzave kutambira pane mapombi anotora mvura nekuti mvura yave shoma mumadhamu aya. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reCommunity Water Alliance vaHardlife Dzingwa vauza Studio 7 kuti zviri pachena kuti kanzuro yeHarare yatadza kugadzirisa dambudziko remvura, uye zvave pachena kuti dambudziko iri rave kuda muonera pamwe.
Pfungwa iyi yakanaka zvikuru, tinoigamuchira. Zvinhu zviri pasi apa paground panyaya yekushaya kwemvura zvaratidza kukundikana kwehurumende kubva kumusoro kusvika pasi panyaya yemvura. Saka kuti mapoka akasiyana-siyana auye abatsire padambudziko remvura nekupa muono wekuti zvingaitwe sei, chinhu chatinogamuchira zvikuru, chinangwa chaitwa neguta reHarare.
Vatiwo vanoona sekuti dambudziko iri rikatarwa senational crisis zvinogona kubatsira mukuunganidza mari kugadzirisa dambudziko remvura muHarare nemamwe maguta nemadhorobha munyika yese. Kunyange hazvo vati kanzuru ichibatana nedistrict fund iri kuchera zvibhorani, panotoda kuvakwa mamwe madhamu seimwe nzira yekupedza dambudziko remvura muHarare. Amai Kadzombe vakurudzira vagari nemakambani emuHarare kuti vachengetedze pamwe nekubhadhara mvura, vachiti pari zvino vanhu nemakambani vane chikwereti chemvura chinodarika bhiriyoni remadhora emabond notes. Kunyange hazvo kanzuru yeHarare ichiti yave kugovera mvura, misha mizhinji yave kutora mazuva akawanda isina mvura, uye mune dzimwe nzvimbo mvura yave kuwanikwa usiku chete. Harare iri kupa vagari 300 million megaliters pazuva, asi guta richida 1.2 billion megaliters pazuva rega rega. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Teereri musakangano wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa kuratidzira kwakarongwa kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vana chiremba navana mukoti vanoenderera mberi nekusaenda kumabasa vachiti havasi kuzodzokera kubasa, kudzamara vakafana kubata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vavanikwa vari vapenyu. Mutumbi wevaimbwe mutungamiri wenyika Robert Mugabe unotakurwa kubva kumusha kwavo kwaZimba uchiendeswa kuHarare kumba kwavo kuBlue Roof paine kunetsana mumhuri. Tavatasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai minasita Ndekile Mhlanga.
Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 18 kumpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa avimbe odokotela ukuthi batshengisele esibhedlela separirenyathwa eHarare namhlanje bekhonona ngokunyamalala komunye wabo udokotela Peter Magombeyi. Abongi lezinye izisebenzi zogatsha lwezempila kahle kobulawayo bamanyene labo dokotela ekukhalaleni umsebenzi. Isidumbu sowaye ngumongameli weZimbabwe Mnumzana Robert Mugabe sisuswe koZwimba sisiwa emzini wakhe weBlue Roof oseHarare namhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo umsakazo. Amapolisa avimbe odokotela ukuthi batshengisele esibhedlela separirenyathwa eHarare namhlanje bekhonona ngokunyamalala komunye wabo udokotela Peter Magombeyi othunjwe ngomgqibelo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Igqwetha limela inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uMnumzana Douglas Coulthard uthi umthetho wePublic Order and Security Act uvumela inhlanganiso zezisebenzi lezokholo ukuthi zitshengisele laloba yisiphi isikhathi. Kodwa amapolisa avale imigwaqo yesibhedlela separirenyathwa evimba abakade betshengisela ukuqhubeka befola. UCoulthard uthi lokhu yikwephulwa kwelungelo loluntu.
Yeah, well, it's extremely concerning that rights are being violated.
Kuyadanisa ukuthi amalungelo kaZulu ayephulwa. Umhlangano esiwenzileyo sivumelene ukuthi umthetho wePosa awubambi inhlanganiso ezifana leyabodokotela. Okwesibili sithe, nxa amapolisa esisabela ukuthi uhlelo lolu luzagcina luqhutshwa ngabanye abantu abangayisibo bodokotela. Kungumlando wamapolisa ukuthi odokotela bavikelwe kulabo bantu. Kodwa ukwalisa kwabo ukuthi batshengisele akukho emthethweni.
Umphathi ntambo wezempila kahle uMnumzana uBhadaya Moyo utshele umhlangano lentatheli zindaba emahofisini akhe ukuthi uhulumende usethethe inyathelo lokuletha udokotela bebutho abeZimbabwe Defence Forces ukuthi bazoncedisa izibhedlela. Umoyo ukhuthaza udokotela ukuthi babuyele emsebenzini ngesikhathi uhulumende eqhuba uphenyu lokudinga uMagombeyi.
No, so we'll keep monitoring. I want to, as usual, encourage our workers.
Ngifuna ukukhuthaza odokotela bethu ukuthi babuyele emsebenzini. Ngesikhathi uphenyu luqhutshwa, sithakazelela usekelo esiluthola kulabo ababona ngokuvikelwa kwesizwe. Basithembise ukuthi bazazincedisa ukuze odokotela bethu babuyele emsebenzini.
Umuma esibhedlela separirenyathwa eHarare namhlanje ubungamuhle izihlobo lezigulane bekhonona ngesimo esibi esidalwe ukukhalala umsebenzi kwabodokotela. UMnumzana Thawe weMere ngomunye wabakade bezobona isihlobo esigxotshwe imota ngempela sonto.
Azolatha ukuthi akwazi usanyonazi kutombobuda kana kutomborapwa.
Kunzima, akula lutho olukhona. Akakelatshwa kusukela ngensonto lapho angene khona esibhedlela. Ngemva kokuba egxotshwe imota, akula sizo aseke waluthola. Ngitsho lo dokotela useke wamelapha. Sekufuna ukuthi uhulumende ancedise.
UMnumzana Brian Wobe olomntwana useparenyathwa uthi unyawo lomntanakhe seluze lubola esesibhedlela.
Andazona umwana, so akurwara, akatsikwa nemota inspect. So akatsikwa gumbo nembabvu.
Ngibuye ukuzebona umntanami owagxotshwa imota. Wayephulwa unyawo, walinyazwa ikhanda lembambo, akakelatshwa. unyawo lwakhe selubola kungela sizo alutholayo. Sizama ucela uncedo kodwa akula sizo esilutholayo.
Odokotela bebevele bekhalaza ngeholo eliphansi abalitholayo. Kodwa lokhu sokusuke kwangezelelwa ikuthunjwa komkhokheli wenhlanganiso yabo yeZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Magombeyi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Ukusenjalo abongi lezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle koBulawayo bamanyene labodokotela ekukhalaleni umsebenzi besithi bazabuyela nxa esetholakele uDokotela Peter Magombeyi. Yena onyamalale ngomgqibelo ubathabile masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abongi kanye labanye abasebenza kugatsha lwezempilakahle bebengasebenzi namhlanje besithi bami ndawonye labodokotela. Uzulu wakoBulawayo uveze ukukhathazeka ngesimo esisezibhedlela ngoba kusele abafundela ukuba ngabongi kuphela. Umnumzana Anthony Majongosi okhokhela inhlanganiso yabongi yesibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals uthi bathethe leli nyathelo ngemva komhlangano abawenzileyo.
Sithi sifuna umnye wethu uDr. Peter aphenduke. Kade sisenza i-meeting sifuna aphenduke. Angaphenduka siyahamba emsebenzini. But kathesi sisafuna ukuhamba emsebenzini. Funa ukuthi aphenduke ukuthi sithina sihambe emsebenzini. Amanesi lapha ngikho senza i-meeting lapha ukuthi vele sikhulumisane ukuthi siyenza njani kumbe sizogcina sithi vele lati asisahambe emsebenzini until uDr. Peter aphendukele emsebenzini.
Umnumzana Ndumiso Dube ongumongi uthi ubona kufanele ukuba bame ndawonye labodokotela ngoba lokhu okwenzeke kuMagombeyi kungenzeka lakubo.
Lathi bengakwenza njalo ukuthi bengakwenza kuyingqongubani phela vele umuntu osebenzayo. Okunye njalo yikuthi lo ngudokotela wathena wafunda khona empilo sifo yafunda simkhangele. Okunjengokuthi ngomunye wethu vele kungayisikuthi uyingxenye yenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association kodwa ke kungukuthi ngumuntu owavele wasuka kusona esibhedlela. So mbona ukuthi akuyinto ebalulekileyo ukuthi lathi siphatheke njengabongi labongikazi bakulesi sibhedlela ekuboneni ukuthi la uyazeze etholakale sihlanganise njalo ndawonye lomunye wethu esimthathelwe ngochuku olungaka.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo umnumzana Xolani Songo uthi okwenzakala ezibhedlela okwamanje kuyingozi.
Impilo yezigulane isengozini kakhulu. Kuyinto enzima kakhulu ekhangelane lelizwe ngoba masikhangele kulokhu. Abakhona kathi sabaphethe abantu ngabantu ngabafundelayo ke abafundela ke ubongikazi. Okusho ukuthi bona bayenelisa kakhulu ekwamukeleni izigulane bezihambise kungcwethi ezaziyo ukuthi zingaphatha njani lezo zigulane kusiya ngokuthi ziphatheke ngani emzimbeni. Kodwa ke okwamanje sokumele ukuthi zikhangele. Ngakho ke kuyingozi kakhulu ngoba abakabi lalo ulwazi ebantwini labo abafunda kakhulu kiwo. Yibo ke abangekho ezibhedlela ukuthi bababonise indlela lokuthi kwenziweni.
Uqhubeke ethi kuyadingeka ukuthi ingxabangxoza esezibhedlela ilungisiswe masinya.
Kubonakale esinye isigulane siphela ke siphela umoya esise-ambulesini besazama ukuthi basincedise ngoba ke kuyinto zonke zeyingxabangxoza besazi ukuthi akula muntu ozathi ukuthi enikeze ke leso sigulane usizo ngendlela eqondileyo ngesikhathi esiqondileyo. Ngakho ke isikhathi yinto eqakathekileyo kakhulu ekukhangeleleni isigulane ukuthi khona samukelwe siphiwe ke uncedo ngendlela efaneleyo ukuze ke into zihambe kahle. Ngakho ke yinto okumele ukuthi ikhangelwe kakhulu ihlolisiswe ke ngeso elikhaliphileyo ukwenzela ukuthi kulungisiswe lona oluyilo udaba oluletha ke lokhu kuxokozela lokungahambi kahle kwezinto.
Unkosikazi Nancy Ncube obeyedinga usizo esibhedlela uthi uhulumende ngabe uyabazwela ngoba bathwele nzima.
Umumo sesibhedlela namhla la wawuyenzi futhi bengisithi mphenduke lo mntanami njalo sibone iplani njoba la namhla asilalanga. Khathesi nanku amanensi akusela amanensi akusela muntu kugcwele ama-student nensi. Angazi ukuthi sibili uhulumende ngabe uyazama ukuthi engenele sibone ukuthi kwenziweni nxa kunje. Hayi bakithi sizweleni bakithi zamani lokho abakufunayo zamani ukuthi bengilingani ndiyakulungisa khanye lanini nampo abanye sebefele ezibhedlela nampa abanye balimele na hayi kambe shwa bakithi hayi bonani ukuthi lizami plani bakithi uhulumende.
Udokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo namhlanje wale ukuphendula imibuzo yeStudio 7 esithi isimo esikhona okwamanje sesiyingozi ngemva kokunyamalala kukadokotela Magombeyi. Uhulumende useveze ukuba uzaletha odokotela bebutho ezibhedlela ukuze bazoncedisa izigulane. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Silokho sikudaba olufanayo. Ukuthunjwa kukadokotela Peter Magombeyi sokudale imibuzo eminingi, abanye besithi engabe wazicatshela nje ngenjongo yokugcona uhulumende phambilini kokuthekelwa kwelizwe yisikhonzi se-United Nations esibona ngelungelo likazulu. Lokhu kulandela ukulandula lumlando okwenziwe nguhulumende osethe inhlangothi zonke zomvikela seziphakathi kokucwayisisa ukuthi kungabe kungobani abenza lesi isika. Umfundisi Angliston Sibanda ngomunye wabathi ukuthunjwa kwabantu elizweni kumele kukhangelwe ngelihlo elihlakaniphileyo ngoba kungabe kungayisikho ukucatshangelwa ngabaningi okungabe kusenzakala.
Bona ngani kungabe bekhona abanye laba sebe-abductor bethemba ukuthi kulesevele saziwa ngokuthi le-abductor labo sebethathe advantage ba-abducte be-abductele ukuthi bese kuthiwa umhlaba wokusithela uhulumende lowo uvele uyaziwa ngokuthi uya-abductor ama-sanctions abesesanda eZimbabwe kumbe bese kusiba le-international intervention labo bantu futhi bangabe belenjongo yona leyo. So ngoba kangizwisisi mina ukuthi kuho ama-CIO nxa kuyiwa-abductor udokotela abe abductelani akula ngqondo ngalo kuthiwa kumbe ku-abduct umuntu onjengotentayibiti oyaziwayo ukuthi ngoyokhokhela i-opposition ngabe siyazwisisa. So nxa eze-abduct udokotela ozisebenzelayo lokuthi oyi-trade unionist akula ngqondo. So mina ngicabanga ukuthi kumele uhulumende olomlando wokuvikela izizalwane zozelizwe ekugangeni okunje kumele angene civil deeper izigangi lezi zibotshwe nxa besile Boko Haram khonapho eZimbabwe akwakwazi bani ngoba uku-abduct umuntu kuyikuvi kuyinto embi kakhulu ongamelanga ivunyelwe. Futhi ngabe kuya ngami ngabe nje sonke izizalwane zeZimbabwe sonke siyaphatheka ekukhankaseleni umkhuba woku-abducta abantu, umkhuba wokunyamalalisa abantu. Njalo siyakhulekela ukuthi udokotela lo onyamaleleyo uNkulunkulu amgcine bamlethe laba abantu abamthumbileyo.
Kodwa lokhu-ke okukhulunywa nguhulumende ukubana kulalokho abathi yi-third force, uvumelana lakho yini?
Mina ngithe mina uhulumende angabe kunguye o-abductayo, kungabe kuyi-third force ye-abductayo, kungabe kuyi-opposition ye-abductayo, kungabe kuyo ngabantu abazi-abductayo ngoba kuyabhadala phela eZimbabwe. Akwakwesibona amadona lawa, amanye amadona azayezithutha ayapha abantu izimali abantu bangaba-involved entweni ezinjalo. Kodwa ngithemba ukuthi kulokho kukadokotela in particular akusokho lokho. Kumele badingwe laba bantu. I-third force ingaba khona kwamaqini ngoba baningi abantu abafuna ukuwabalento zabalesandla kumbe abalezinto abazikhangeleleyo ngeZimbabwe. Kulabanye abangafuniyo ukuthi iZimbabwe ithuthukiye phambili. So bangakwenza khonokho njengoba nishile ukuthi eNigeria kule Boko Haram nayiye-abductor abantu banyamalale. So kuyafana na-ke ingabe ikhona i-third force kasingaruli out futhi ngoba siyakwazi ukuthi uMnangagwa nguye waziwa ku-abductor enxa sizobe sekhulile la enxenye usebona ukuthi yena kasiwatshintshi isitayile akasa-abduct useyi-soft eziwulu. Sekunabanye asebesenza umsebenzi wakhe ayejala ukuwenza kudala. Kule possibility yona leyo ngoba nguhulumende kumbe i-third force kumbe i-opposition ivela labo bantu bagangile kumele babanjwe babotshwe bajeziswe.
Manje singathini nxa sikhangela umumo okhona wona elizweni lakhona lokhu okwenzakalayo, ikakhulu sikhangele ukubana kulesikhonzi se-United Nations esibonana lo daba olufana lalona lolu lelungelo loluntu?
Kule possibility yakuthi kulabanye abantu abafuna ukuthi ilizwe leZimbabwe lingcoliswe abahambe bathumba udokotela bamnyamalalisa ukwenzela ukuthi isikhonzi leso se-United Nations nxa sibuya sifike sithi thina abantu eZimbabwe bayanyamalala futhi iproblem esilayo ukuthi osikhokhelayo uvele la ule ungcolile izandla zakhe zingcolile negazi labantu manje kamsilanihlasana kungayisuke ngoba yena uvele lifelelazi wayo boke abantu sebebacabangela yena yiluhlupho esilalo so kuphosible ukuthi bakhona abantu abanye ade bekwazi ukuthi isiconservation siyeza basebesenza leyo nto ukwenzela ukuthi nxa ibuya bahlazela kuthena izimbabwe kuizimbabwe imbi yabantu bayanyamalalisana uhulumende uyanyamalalisa kodwa kungela evidence yokuthi ngukhulumende ngikho ngokunye okungenzakala.
Ubona ubufakazi bukhona na obukhomba ukubana bakhona abanye abake bazinyamalalisa?
Kanti njalo asikabutholi njengoba futhi ukuthi ubufakazi bokuthi abathumbeli ama-CIO yibo abathumba abantu singakabutholi. Sifuna ukuzwa kuthiwa abantu abangu-4 kade behlomile basuke bathumba umuntu. Ebese thina bese sigijima sithi thina abantu labo ngabantu bakahulumende. Asilabo futhi ubufakazi bokuthi nguhulumende, futhi asilabo ubufakazi bokuthi akusuye uhulumende.
Lo umfundisi Angliston Sibanda ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseHarare.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Isidumbu soye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe sisusiwe eZimbabwe sisiwa emzini wakhe weBlue Roof oseHarare namhlanje. Kubikwa kulokho kulokudonselana phakathi kwabemuli yakhe ukuthi sizagcinwa ngapi ngaphambilini komngcwabo. UPractice Sectors Jeremiah usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ukudonselana kwabemuli zikamnumzana Robert Mugabe ukuthi isidumbu sakhe sizobekwa ngapi kusalindwe umngcwabo kuvimbe ukuthwala kwaso sisiwa eHarare izolo njengokuhlela abakade bekwenzile. Isikhulumeli semuli umnumzana Leo Mugabe ongumzukulu womufi uvumile ukuthi akula asebekunqumile ngokuthi sizogcinwa ngapi isidumbu.
Abantu nayo kuphela inda uBlue Roof from Blue Roof lokho kuyosithwa decision ukuthi balwenza pa. Bobani sta pronounce the decision ukuthi balwenza pa.
Kathesi suka lapha siqonda eBlue Roof eHarare okulapho ke okuzaphunywa ke lalesi sinqumo sokuthi isidumbu sizoncwatshwa ngapi.
Umnumzana Leo Mugabe ulandule imbiko ethi isidumbu sikaMugabe sizokuyagcinwa kwele Singapore lapho abubhele khona mhlaka 6 Mpandula.
Yes, that is definitely not true. Ipapa abantu banemanyepo banonyepo ye kuSingapore afana manyepo.
Lawo ngamanga aluhlaza tshoko akula sidumbu esizabuyela eSingapore akulanto enjalo.
Uyisekazi womufi uGogo Josephine Jarija uthi akaboni okubi ngokuthi kuthathe isikhathi eside kangaka uMugabe engakangcwatshwa.
Simunangari mukuru pachizezuru chikacha kare zvinodaro chokwadi chaizvo chivanhu chaicho chizezuru chakati madzitateguru.
Njengomuntu omdala kulungile ngempela ukuthi kuthathwe isikhathi eside kangako kusenziwa amalungelo okumngcwaba.
Abantu abaningi bathi njengoba uMugabe ubesekhule okwesikhathi eside ngabe abemuli bayachiyana lokudonselana bamyekele aphumule. Uhulumende uthi umsebenzi osuqalile okwakha ithuna lezinga laphezulu lapho uMugabe azangcwatshwa khona. Kodwa kuzathatha isikhathi. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingupraxedis Jeremiah.
Ngu-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukutshengisela ukuqoqwa ngabasemazweni besekela odokotela abaveza ukuthukuthela kwabo ngokuthunjwa kukadokotela Peter Magombeyi. Tumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ukutshengisela kusolwa ukuthunjwa kukadokotela Peter Magombeyi sokuchaphakele lasemazweni angaphandle. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika zithi zizatshengisela ngeviki ezayo emhlanganweni we-United Nations zikhalaza ngomomo oselizweni kakhulu ukuthunjwa kukaMagombeyi. Ukuthi kwele Bhilithani lakho kuza kuba lokutshengisela ngomgqibelo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilithani, umnumzana Thokozani Maya ochasisa ngohlelo lwabo.
Lizabe silombhikisho okutshengisela ngokulahleka njalo lokuthunjwa kwabantu akwenzakaleyo kudokotela uPeter Mudambayise ongiyena owenze ukuthi abantu baze bangenele emgwaqweni.
Sizwa kuthiwa ukutshengisela lokhu bekuvele kuqoqiwe umnumzana Magombeyi engakanyamalala.
Yebo, khona bekunjalo, umbhikisho lo ukuvele ukhona usuqoqiwe ngoba besibhikishela amalungelo abantu, le-economy team yaseZimbabwe engahambi kahle okwamanje, besisithi siyokhalaza ngakho eZimbabwe emva ngeSaturday mhlaka-21.
Manje baningi yini abazaphatheka ekutshengiseleni lokhu, ngoba kwesinye isikhathi sasizwe abantu besithi hhayi uzokutshengisela kabafuni ukungena.
Ngilethemba mfowethu ukuthi bazoba khona abantu ngoba into ede siyihlelile okwesikhathi eside vele, le nto besiyiqale before 3 months ago kuyihlela. Ngilethemba lokuthi abantu bazoba khona.
Kahle kahle kuyini elizaba likuphethe kumbe elifuna ukuthi kwaziwe yiziphathamandla zikahulumende?
Sifuna ukuyokhalazela ngokuthi abantu ma bekhulunywa ama-rights abantu, ma abantu bekhuluma belezikhalo zabo, uhulumende akwazi ukuthi abalalele, hhayi ukuthi aba-ignore ma bekhuluma izikhalazo zabo. Njengamanje uhulumende kukhanya ngathi umuntu nomuntu ongathi uphikisana naye akavumelani laye. So yinto esifuna ukuyokhalaza ngayo ukuthi akakasele ukuthi aphendule khona lapho, ukuthi angazamane adisapise abantu ma abantu bezokhalaza kuye.
Lo ngumnumzana Thokozani Maya, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilithani, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseLondon. Umthethwandaba waphezulu wesule isinqumo sikahulumende sokubhadalisa abantu umthelo wemali eyisilinganiso sokubili ekhulwini i-2% ngoba kubikwa wasungulwa ngokungekho emthethweni. Umphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube usungulele umthetho ngenyanga kamfufu ngomnyaka odluleyo ngemva kokugambela umthetho we-Income Tax Act omnyaka ka-2010. Udaba lolu lwakhwezwa emthethwandaba ngumnumzana Mfundo Mlilo olwela amalungelo oluntu njalo emelwe ngumnumzana Tendai Biti Igqwetha oyisiphathamandla sebandla le-MDC. Umnumzana Biti uthi uhulumende engasebenzisa umthetho we-Finance Act ukuthi aphikise isinqumo somthethwandaba, kodwa lanxa engenza lokhu bazimisele ukulwisana lalo mthetho. Ukuze sizwe kunenga lolu daba sixoxele umnumzana Kucaca Phulu oligqwetha njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC emela inkulumane edalele iPhalamende lapho udaba lolu olwacutshungulwa khona.
Ngithanda ukuthi ngimcongratulate ngimhalalisele ubaba uTendai Biti ngokuphumelela endabeni yakhe eCollcourt. Okwenziwa ngesikhathi ubaba uMthuli Ncube eqalisa ukukwenza esebenzisa ukuthiwa yi-statutory instrument kwakungekho emthethweni, kodwa lokho akusho ukuthi uhulumende kasoze aqhubeke elokhu ethatha ama-2% lawana. Okwakuphikiswana ngakho yikubana bakwenze ngokusemthethweni yini. Siza kuzwisisa ukuthi ubaba uBiti ngomunye wabantu abasephalamenti ze-legislator, njalo ngomunye wake waphatha eze-finance. Kwathi-ke esephalamenti wathi indlela abayenze ngayo besebenzisa i-statutory instrument ukuthathela abantu ama-2% kwakulingana lokuthi bayataxa abantu. Akula muntu onemvumo yokufaka i-tax engayisiyo ngaphandle kwephalamenti. So ubaba uMthuli Ncube wayesebenzisa amandla okuba nguminista ukubana athathe imali yakhe. Khona kumele ukubana acele ephalamenti, iphalamenti kube sesuba yiyo ekwenzayo. So ngaleyo ndlela kutshengisela ukuthi ubaba uBiti wayekhuluma okuyiqiniso nokuthi uhulumende wephula umthetho ngokuthathela abantu imali engayanga kuma representatives abo ukuthi ithathwe kusetshenziswa iParliament.
Uhulumende engasebenzisa ukuthi kwalandela umthetho weFinance Act. Bengakwemukela yini emthethwandaba?
Babe besitsho ukuthi balandela iFinance Act endala. Kodwa phela iFinance Act kayikho ngaphezu kweConstitution. IConstitution ithi abameli babantu abama-members of Parliament yibo bodwa abalamalungelo okwenza izindaba ze-tax. Njengoba ngumember of Parliament wenkulumane, ngizakhangela ukuthi abantu benkulumane kulungile yini ukuthi bathathelwe i-2%. Abebhuhera kulungile yini ukuthi sithathele nabantu. Kodwa mana ngitshele abantu enye into eyenzakala, akutsho ukuthi lokhana kuza bazayekela ukukwenza. Ngenxa yokuthi ngemva kwakhona lokhu kule Finance Act, Finance Act number 2 eyapaswa yiParliament eyayivumela ukuthi baqhubeke bethathele abantu ama-2%. Njalo yayilomugca ovumela ukuthi bathathe bebuyela emuva, okutsho ukuthi ukwephula umthetho lokhwana abakwenzayo bahle bakukhava ngokufaka umthetho we-Finance Act ufakwa yiParliament, uthatha imali ubuyela ngemuva. Kuzaqhubeka lokhu, kodwa okuqakathekileyo ukubana ubaba uBiti utshengisele ukuthi uhulumende, uMinister of Finance, ngumuntu ozimiseleyo ukuthi ephule umthetho ukubana athathele abantu imali.
Lo ngumnumzana kucaca phulu igqwetha njalo isiphathamandla sebandla le-MDC emela inkulumane edalele ePhalamende. Umbiko kwesanda kwamukela uvela ke kumphathintambo umnumzana Mthuli Ncube uthi uyagcizelela ukukhulunywa umnumzana Phulu ukuthi kubazaqhubeka bethatha imali umthelo lowo. Uthi yena ngesilungu, "The judgment will not affect the collection and levy because the collection of the tax was validated by Parliament under the Finance Act." Ngakho ke lokhu kusho ukuthi akuseyi ukuthi kumiswe lolu hlelo ngesiphangiphangi, kodwa lizaqhubeka ke lithathwa leyo mali. Kulamaqembu omdlalo wenguqu alichumi lasithupha angene kumncintiswano walonyaka oyinkezo yeTownsend and Butcher wona ozaqala ngempelansonto ezayo. Intathe zindaba yitheza midlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umncintiswano wenkezo yeTownsend and Butcher ungena kumnyaka wamachumi ayisithupha lambili lonyaka, njalo uhlelo lokuba amaqembu azadlala njani liqhutshwe namhla emini. Lo mncintiswano ngowamaqembu adlala kusigaba esaziwa ngegama elithi Area Zones, wona ahlanganisela isigaba esilodumo esebulawayo Amateur Football Association kumbe iBAFA ngamafitshane. Yisiphathamandla senhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo webhola lenyawo kwele Zimbabwe eZimbabwe Football Association kumbe iZIFA ngamafitshane, uCharles Chunda yena omele isigaba sama-Area Zones ubonge kakhulu usekelo lwabeTown Zinenbucha lona abaqhubekela phambili beluthola ngesikhathi isimo somnotho singekho sihle elizweni.
Ama sponsors atholakali kunzima, but uPete is with the love of football. Our edutile family yakhe ilakho, they've got it to family, even the children support cause yetu le.
Wabe ngumhlonitshwa kulo mkhosi wokuhlela ukuba amaqembu azadlala njani ngu-Alan Mpofu, yena ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yezifa kulawayo province. Umpofu utshale ihlombe abaqoqi bomncintiswano weTownsend and Butcher ngokwenelisa kwabo ukuthola usekelo oluvela emolini yakoLeonidas.
It's good ukuthi kwenzakala njalo. You talk to uchairman weBAFA and see ukuthi bona bayenze njani. But also that definitely next year for our cup, there are one, two people we've confirmed we support them. The provincial cup to next year probably will be a season open.
Amaqembu angene kumncintiswano walonyaka ngakuqela eLempilo United, lona elizadlala lele Unity Village, ele Victory Fellowship lona elizadlala lele Lockhart, ele Hilltop elizadlala lele United FC, ele Arnold Castings elizadlala lele Rebels, ele Matabeleland High City lona elizadlala lele Chronic Nga, ele Willowgate lona elizadlala lele Joker, ele Safeguard lona elizadlala lele Lobels, kanye lele Swandelani elizadlala lele Flying Stars. Umncintiswano walonyaka uzaqala ngensonto mhla zingamashumi amabili lambili, njalo kunjalo yonke imidlalo izadlalelwa enkundleni eziphandle kwenkundla yePapa Fields. Kulunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu nansi impumela yemidlalo edlalweni namhla kusigaba seCastlaga Premier Soccer League. Iqembu leCapes United leselihlezi phezu kwengalani yesigaba sePSL ngemva kokunqoba elikwenze leHarare City nge 1 kanya. Limpumela ichi iqembu leCapes United selimiklomelwa ngamashumi amane lowodwa. Komunye umdlalo odlalwe namhla iqembu leYada linqotshwe nge 2 kanya liqembu leBulawayo Chiefs. Okuyimpumela ichi iqembu leChiefs selimiklomelwe ngamashumi amabili lowodwa kodwa lilokhu lisendaweni yesibili nxa usuka emsileni wengalani. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Siyabonga Joseph Njanji, sesemaphethelweni ohlelo lwethu olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.